Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 14 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okomberedza muzinda weMDC muHarare uye kuzara mumigwagwa pachityirwa kuti vanhu vanogona kuratidzira.
Varayiridzi vanotaura neamaugamented rotazino Zimbabwe havana kuenda kumabasa, nevamwewo vasiri nhengo dzedu vatori mumadhorobha vari kujoina esheni yedu.
Vamwe varayiridzi votanga kuramwa mabasa nhasi.
Ndikutaurana naZimstad, kutaurana naPTUZ, but tine vamwewo vane musoro wakaoma mumaunions imo, kunyanya vanonzi vatunzi vaya vane musoro wakaoma zvokuti nyangwe mukataurirana zvakadii, nyangwe mukaofa zvakadii, vanenge vachingoti hatiindi.
Asi gurukota rezvedzidzo rinoti vari kuramwa mabasa inini. Vana chiremba voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzodzokera kumabasa sezvo vasina mari nezvimwe zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi aswera akakomba muzinda webato reMDC muHarare, uye anonziwo anga achisecha motokari dzose dzanga dzichipinda mudhorobha, izvo zvashorwa nebato rinopikisa iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka vaburitsa mashoko ekuti mapurisa aswera akakomba muzinda webato ravo, izvo zvaita kuti mahofisi ebato ravo aswera akavharwa. Vatamborinyoka vati kukombwa kwemahofisi avo kunouya apo mapurisa achiti akawana mahelmeti anokwana 250 pane mamwe mahofisi ari pedyo nemahofisi avo. Vati sebato havana chavanoziva nezvemahelmeti aya, uye vati zvaitwa nemapurisa izvi inzira dzokutsvaga kunenedzera bato ravo mhosva dzavasinei nadzo. Zvataurwa navatamborinyoka zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomiti yepamusoro yenational executive muMDC Valove Mochinoputsa. Vagari vekune dzimwe nzvimbo dzakaita seEpworth nechitungwiza vanotiwo makombi anga achipinda mudhorobha anga achisechwawo nemapurisa. Vafaben Mawanza vekuEpworth vanoti vanhu vanga vari mukombi yavanga vakakwira vachipinda mudhorobha vaburutswa vakatanga kusechwa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Vazebhedhia Kakono vekuchitungwiza vati kusechwa kwavaitwa nemapurisa zvisina tsarukano kushungurudzwa kuri pachena. Vachinoputsa vati zvaitwa nemapurisa nhasi zvinoratidza kuti hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe.
Utongi wavamunangagwa hwedispensation inonzi nyuwani hapana chitsva chiripo, asi kuti hurumende yavamunangagwa yava kutoita kudarikidza kunyange zvaitwa navamugabe.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ane zvaari kuferefeta maererano nekuwanikwa kwakaitwa mahelmets aya nezuro.
Nzvimbo iyoyo iri kunetsa ndeyekuti kune vanhu vanotora nzvimbo iyoyo vaakuita yavo. Vari kuti ivo munhu achida kupaka motikari anonzi unofanira kutobhadhara mari kwavari, mari haisi kuenda kukanzuro. Mapurisa avabvunzi kufamba panzvimbo ipapo vanonzi ndepedu. Saka vanhu ava vakarova mupurisa musi weSaturday anga akamirira hazvanzi yake. Mupurisa akasvikirwa akanzi vakamirirei pano, havabvumidzi kumirira pano, ndobva vatanga kurova. Pane vatanga takadeploya mapurisa vanga varipo kune vari nechekure vakuona zvaitika vakasvika kuti vaedze kubatsira. Mukuedza kubatsira ndobva varova. Saka pavakarova kubva vadaidzira mareinforcement akabva kuHarare Central, ndobva akauya ndobva vaedza kuti vasunge gurupu iro riri, ndobva ratiza richipinda pabasement iri paQV Pharmacy. Saka mapurisa pavaka tevera ndopa vakaona kuti basement imomo muri kuwanda matsotsi ndochekutanga. Chechipiri ndopa kaonekwa kuti manga mwine motikari dzanga dzirimo dzimwe dzisina manumber plates. Chechitatu tikaona kuti manga mwine mahelmets iwawangari one of the rooms. Mune marooms imomo marum basement pamwe wacho ari disused.
Zvichakadai mapurisa akasunga vanhu 12 pakawanikwa mahelmet aya. Mubati wehomwe muMDC vaDavid Coulthard vaburitsawo mashoko padande mutande rawo reTwitter ekuti mahelmets aya ndeomwe womuzvina bhizimusi akatotengawo achida kutanga bhizimusi rake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambira pamwedzi uye kuti vapiwo mari kana vachibatsira panguva yebvunzo. Izvi zvinonzi zvapa kuti vamwe vana vatadze kunyora bvunzo dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Varairidzi varishana neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe havana kuenda kumabasa. Nevamwewo vasiri nhengo dzedu vatori mumadhorobha vari kujoina action yedu, asi zvazvoitika muzvikoro tiri kuona vatungamiriri vezvikoro varikuda kuedza kushungurudza maticha arimwa mabasa vachivanyoresa magwaro ekutsanangura kuti sei vasiri kubvuma majipi zvakaita seindication. Saka tiri kufara kuti varairidzi vese vane ansa imwe chete iyo yakungotenderera yekuti hatikwanisi kuramba tichiinvigireta vana isu tisiri muright state of mind, tiine nzara, tine vana vanorwara kudzimba vatotadza kurapisa, zviri kuita kuti tikompromise mastandards emaexamination. Zvinove nyaya inonzwisisika nenyaya yekuti hatidi kucompromisa quality education.
Asi izvi hazvizokanganisi here vana vari kunyora bvunzo vamasaraure?
Vana vari kunyora bvunzo ndo vari pamwoyo pedu, bvunzo ndo dziri pamwoyo pedu zvakanyanya. Ndosaka tiri kurambidza vanhu vasina kodzero yekuti vanga vachiinvigireta vanhu vevanhu vane nzara, vanhu vari kutambura. Nekuti mukatarisa nyaya dzemainvigiration dziya, munhu anogara mokwema awo anokwana matatu dzimwe nguva, mairi dzimwe nguva. Hazvigoneke nemunhu asina kudya, hazvigonekwe nemunhu ane mwana asina kuenda kuchipatara, hazvigonekwe nemunhu akatodzingirwa mwana wake kuchikoro. Isu tokurudzirawo hurumende kuti kana kudati isu tiite basa iri, ngavatiite kuti tiine pfungwa dzakatidzikamei. Tiri kufara masikati anoti tatambira mashoko ekuti ministry yatitumirai mari dzekuti munoda mari dzeinvigilation pamunhu. Inove zvinhu zvatanga tagara takatumira kare.
Manga muchida mari uye muri kupiwa mari?
Pamari yeinvigilation hakuna munhu ari kubhadharwa invigilation izvozvo. Pakungoita nharurano kwatiri kungoita tikange yangoisawo kana kuti atiristipeni United States dollars, munhu achinge aitawo basa rake chero akazoshaya salari zvake. Asi apa pabasa raaita iri anombowanawo.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari paRunare muHarare. Sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima.
No, handina kunzwa nzvimbo inonzi pane varairidzi varamwa kuenda kubasa. Chandinoziva ndechekuti hurumende iri kutaurirana nemaunions kuti vadzoke vasarega kuenda kubasa. Izvozvi tichitaura kudai, pane inonzi National Joint Negotiating Council iri kutosangana izvozvi pakati pevashandi nevavo vanomirira hurumende. Saka nyaya dzevashandi dziri kutaurwa ikoko. Dziri kutaurana na Zimsa, tiri kutaurana na PTUZ, but tine vamwewo vane musoro wakaoma mumaunions imomo. Kunyanya vanonzi ATUZ vaya vane musoro wakaoma zvokuti nyangwe mukataurirana zvakadii, nyangwe mukaofa zvakadii, vanenge vachingoti hatiindi.
Saka hapana vana vari kunyora bvunzo vakanganisika?
Hapana vana vari kunyora bvunzo vakanganisika.
Avo vanga vari gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari paRunare muHarare. Vana chiremba vasangana nhasi pachipatara cheparirenyatwa muHarare vakatenderana zvakare kuti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa, kunyange hazvo dare reLabour Court rakavati vadzokere kumabasa nhasi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
vakafano bata chigaro chemutevedzeri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dindoro vati vana chiremba vana kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti havana mari.
Machiremba anokwanisa kuenda kubasa kuti parizino varamba vasingori na mari yekuendesa kubasa.
Mumwe chiremba amai Rumbidzai Jamba vati semachiremba vachangomirira kuona danho richatorwa nehurumende asi vakati havatombotyi chero zvakanzi mabasa apera.
Because if it is tagara takatodzingwa basa racho anyway, kana ndirikutambira salary inotenga less than 10 kgs venyama pamwedzi, honestly, what would be ndakubasa chii chacho?
Kunyange hazvo vana chiremba vazhinji pamusangano apa vanga vachikurudzira utungamiriri hwavo kuti vasakwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiita vaone matara achipa mumwe mutongo wakasiyana. Dr. Ndoro vati vachazeya nyaya iyi nemagweta avo voona danho ravangatora.
Tichambonyatsogara pasi ne ma legal advisors edonona nezvemutemo twanyatsodzivisa nekuti udza kuti yape ma next steps atingatore.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa muswa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vamwewo vana chiremba vakuru vaivasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Pari zvino vana chiremba vari muzvipatara vakabva kuzvipatara zvemauto, vamwe varimo vakabva kunyika dzakaita seCuba neSouth Korea vakauya munyika makore maviri apera. Health Services Board ndiyo yakakwidza nyaya iyi kuLabor Court ichida kuti vana chiremba vanzi vadzokere kumabasa. Studio 7 yanga yaendesa mubvunzo kuHealth Services Board kuti tinzwe zvichaitwa nekusawirirana kuripo, asi tanga tisati tawana mhinduro pataenda pamhepo. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano Dr. Donald Mujiri vaudza Studio 7 kuti vachazotaura nevatori venhau vanyatsodorongodza kuti zvinhu zvange zvakamera sei muzvipatara zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari muWashington DC muno muAmerica kumisangano yeIMF neWorld Bank. Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 abata muzvinafundo Ncube kumucheto wemusangano uyu kuti tinzwe zviri kuitika.
Haya kuzoatenda ma meetings ego IMF na World Bank ma annual meetings. Tiri kurukuria nyanya dzeufumi to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarira mamirira akaita zvino munyika pari zvino?
Oh yes, kuchabuda zvino zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari munoti inezvo
zviri kuchinja bit by bit. It's just stabilizer. People should be patient. Things will come right. It will take time, but it's just stabilizer.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino.
Oh, mabond notes ka icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo tofanira kuidzigira. Isisi kuremende to be support our everyone should support it. It is our currency.
Asiri kushanda here pari zvino muchitarira mamiriro akaita zvino kuti pakatanga nyaya yemabond notes yanga ichinzi 1-to-1 asi yezvinoizvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
1-to-1 yanga isingashande because there's no way bond note was 1-to-1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. When Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good that it has weakened. But the issue now is stability. It should stabilize. Name our wages. I don't find out where, so that people can improve the purchasing power.
Tunaona parizvino muri pamusangano weMEFMI. Misangano yakadai yakakosha sei kunyika yeZimbabwe?
MEFMI yakakosha zvikuru, and we are the hosts as the government of Zimbabwe through the Ministry of Finance to MEFMI. Yakakosha zvikuru because it brings everyone together to discuss issues around governance, around financial governance, around monetary policy, around fiscal reforms. Zvese zvinofambira nezvemari. That's what we discuss at MEFMI. So yakakosha zvikuru.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachitaura parunare muno muWashington DC naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee nhasi yashora mutevedzeri waGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vakupukile mulambo nevamwe vakuru vakuru vebhanga iri mushure mekunge vatadza kumira pamberi pekomiti iyi kuti vapindure mibvunzo maererano nekusafambiswa zvakanaka kwemari yechirongwa cheCommand Agriculture. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamulambo nevamwe vavo havana kuudza komiti iyi chikonzero chavatadzisa kuenda kunopa humbo nhasi. Sachigaro wekomiti iyi Vatendai Biti vati vamulambo ndivo vange vachifanira kutungamira chikwata cheRBZ sezvo mukuru webhanga iri vaJohn Mangudya vakaudza komiti iyi kuti vange vasingakwanisi kumira pamberi pekomiti iyi sezvo vari kuWashington DC muAmerica nebasa. Vabiti vashora kuita kwavamulambo uye vati vavanyorera masamanisi ekuti vamire pamberi pekomiti svondo rinouya uye vakatadza kuita izvi vanogona kuvasungisa.
So we are now summoning the Reserve Bank, in particular Mr. Koops Mulambo.
Tanyora masamanisi kuRBZ tichiti vamulambo naamai hungwe navamani matsi vamire pamberi pekomiti ino musi wa 24 October. Kana vakaramba tichanyora rimwe samanisi rekuvasungisa nenyaya yekuzvidza dare.
Vati pane mamiriyoni emadhora emari yekuAmerica asina kushandiswa zvinemwero kana kutsakatika, uye ibasa rekomiti yavo kuongorora kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sei. Hatina kukwanisa kutaura navamulambo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kuparamende nhasi sezvo mbozhanhare yavo yange yakadzimwa. Vabiti vativo vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira vazvine chimwe churu vaFidelis Ngororo, accountant general, nevamwe vachamira pamberi komiti yavo svondo rinouya apo vari kuenderera mberi nekuongorora mashandisirwo aiitwa mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Mamwe makambani achabvunzurudzwa anosanganisira Petstock Investments, Croco Motors, FCG pamwe neSakunda inova kambani yechimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vakuda kwashe tagwirei. Zvichakadaro, imwe kambani yakabhadharwa mari inodarika mamiriyoni emadhora kuAmerica nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita semotokari Paspe Command Agriculture muna 2017, yes Solution Motors yaudza komiti kuti chakwanisa kutenga zvese zvinodiwa nehurumende paCommand Agriculture gore rinouya. Mukuru wekambani vaPatrick Siawamwaya vaudza komiti kuti kunyange hazvo vaitarisirwa kunge vatenga zvinhu izvi mukati memasvondo masere, havana kukwanisa kuita izvi sezvo mari yekunze ichinetsa munyika. Asi vabiti nevamwe vavo varatidza kusafara nekambani iyi vachiti zviri pachena kuti kambani yakabira hurumende uye inofanirwa kusungiswa. Asi vasiya vamwaya varamba kuti vakadya mari yehurumende vachiti vari kushanda nemamwe makambani ekunze kuti vatenge motokari nezvimwe zvese zviri kudiwa pachibvumirano chavakaita nehurumende.
Chivharation izvezvi takamboisa on hold till my equipments are muyard medu nemotokari. Tochizvidaidza ministry kuti zvinhu zvenyu zvasvika izvi. Asi takafesa machallenges A, B, C, D. Taikumbira rubatsiro rwakati. Zvinhu zviri paground.
Paramende iri kuita ongoro yayo zvichitevera ongoro yaAuditor General ya2018 iyo yakaratidza kuti mari dzeCommand Agriculture hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mozambique iri kutarisirwa kuita sarudzo nemusi wechipiri idzo dzichaburitsa pachena kusimba kwerunyararo munyika iyi apo bato riri kutonga refrelimo rakatarisana nekuoma kwezvinhu mune nyaya dzezveupfumi pamwe nekusagadzikana kwenyika kwemakore uye riri kugadzirira kutorerwa mamwe masimba mushure mekutonga kwemakore makumi mana nemapato akaita sana rinamo. Mauto eIran eIslamic Revolutionary Guard Corps kana kuti IRGC ati abata anorwira kodzero dzevanhu ari kubato rinopikisa uyo angari muupoteri Rula Zam. Mauto aya anoti Rula Zam anga achishandiswa uye kutsigirwa nevasori vekuFrance, America pamwe neIsrael. Mwedzi wagumiguru ndiwo mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pegomarara repazamu kana kuti breast cancer pamwe chete negomarara rechiropa kana kuti liver cancer. Pasi rose rinocherechedza mwedzi uyu nekuyeuchidzana senzira yekuti vanhu vaende kunovhenekwa magomarara aya nguva ichipo uye kuti vanenge vaine gomarara varapwe pachine nguva. Sangano rinoita tsvakiridzo pamusoro pegomarara pasi rose reWorld Cancer Research Fund rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzine uwandu hwevanhu vari kufa negomarara. Sangano iri rakaisa Zimbabwe pachinhano chechina panyika makumi maviri kuchitiwo Swaziland iri iyo iri pamusoro-soro. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chiremba uye vachishandira kambani yavo yeDoc BC Medical Services, Dr. Brighton Chireka, kuti tinzwe nezvekukosha kwekuvhenekwa chirwere ichi uye kukosha kwezuva kwemwedzi uyu.
Zvakanaka kuve nezuva rokurangarira zvirwere izvi, asi inini ndinoti tinofanira kurangarira zvirwere izvi every day. Nokuti vanhu havangofa musi umwe chete, havangofa mwedzi umwe chete, vanhu vanofa mazuva akasiyana-siyana. Saka zuva nezuva ratinomuka, ratinobuda tichienda kwatinoenda, tinofanira kuti tichirangarira nezvechirwere ichi. Nyaya yekensa zvinoda kuti tishandi kamwe chete, ana chiremba vedu, isusiwo mapatients varwere, isusiwo members of the public negovernment yedu, tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Munhu wopa chake zvii zvaangaitawo kuti anga achizvidzivirirawo kubva kukensa?
Munhu wese unofanirwa kuchizivawo zvekutarisira pamwiri wako. Ngatiregei kukanganwa kuzvichengetedza pautano hwedu. Kazhinji kazhinji utano hwedu tinohwisa kumashure tozorangarira taakurwara. Pane zvinhu four zvatinofanira kuti tiite sevanhu kuti tiprevente kensa. Hatifanira kunwa doro. Vanhu vanogona kuda kuti havo ndonwa shoma ndoita sei. Chidzidzo changu ndinongoudza vanhu kuti doro ngatisiyane naro. Zvinoinkiriza machangezi edu ekuita kensa, especially iyo iye kensa yechitaka. Ngatirege kuputa fodya. Fodya yakaipa. Makensa ese anowedzerwa nefodya, especially kensa yemapapu. Asi even makensa waya ana breast cancer, ana liver, anoinkiridzwa futi nekuputa. Kusadya chikafu chakanaka zvinoinkiriza futi. Fanenge tikada kudya zvinhu zviri very much processed. Masausage, matinned foods, marefined foods, nenyama zvakawandisa zvinotikodzera kuti tiite kensa. Saka ngatidzogerei pakudya mugayiwa, ngatidzogerei pakudya mafruits akawanda, ngatidzogerei pakunwa mvura kwete kuwanza zvimadhiringi zvine shuga yakawanda. Tikadaro tinoti tichizvibatsirawo. Chechifour, ngative vanhu vanoexercisa. Vanhu vanoitawo kufamba kwete kungoti togara tiri mudzimota, tichigara tiri pamakombiyuta, pamafacebook, tichingopedza mahours tisingaite kuexercisa. Pavhiki rega rega unofanira kutofamba for more than 30 minutes, for at least 30 minutes 5 times per week. Saka tikaita zvinhu zviri 4 zvinotibatsira kuti tidzivisire mukana wedu wekuita chirwere chekensa.
Iyo hurumende muri kuonawo here ine chido chekurwisana nemakensa aya kana magomarara?
Chiri kunetsa nenyaya yemuZimbabwe ndechekuti our health system is collapsed. Hatina a functioning health system. Utano hwedu hausi kubatwa zvakanaka. Madepartments anofanira kunge achishanda zvakanaka haasi kushanda zvakanaka. Maministry edu anofanira kunge achikwanisa kuscreena vanhu. MuZimbabwe government yedu haiofi mamamogiramu. Mammogram ma x-rays anotarisa mazamu emadzimai. Zimbabwe hatina program yakadaro. Ungatonoita mammogram ku private. Saka ndinoda kuti government yedu iri kutadzo kana kuti ku raise awareness. Government inofanira kuchito pamba mari yakawanda ichita sei? Ichi raise awareness.
Avo vanga vari chiremba uye vachishandira kukambani yavo yeDocBC Medical Services, Dr. Brighton Chireka, vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munawo dzemitambo, murairidzi wechikwata cheCapes United, Darlington Dodo, anoti asati afunga kuti chikwata chake chatora mukombe weCastle Premier Soccer League kusvika vatobata mukombe uyu maoko sezvo pasara mimwe mitambo yakakosha. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo chikwata chake chiri kutungamira makundano aya nemapoints mashanu, kwasara mitambo misere kuti mitambo ipere. Dodo anoti chikwata chake chichiri kure nekutora mukombe mukuru uyu.
Tichiri kumhanya mujao. Saka kana uri mujao munozotaura zvekuti mukombe wamumaoko kana muchinge masvika kwekupedzisira.
Izvi zvauya mushure mekunge makepekepe akarova hwange 3-1 muNational Sports Stadium nezuro ndokuramba vakatungamira gungano rePremier Soccer League vachiteverwa neFC Platinum iyo yakarovawo zvekare yadha 3-1 nemugovera. Dodo ari kufara nekurova kwavakaita hwange achiti chikwata chake chiri munzira inofadza, achiwedzera iye kuti vatambi vake vari kuziva chinangwa chavo chemwaka uno.
Vari kuratidza kuti vanhu vari kutamba vaine chinangwa, zvinova zvinhu zvinobva zvandisimudzirawo.
Kukunda kwavakaita chipangano kwapinza Capes United mapoints 50 vachiteverwa neFC Platinum iyo ine mapoints 90. Chicken Inn yasiwa neCapes United nemapoints 90 mushure mekutatarika kwayakaita ndokuita mangange 0-0 neBlack Rhinos. Asi muraridzi wehwange Nation Dube haasi kufara nemabatirwo akaitwa Pembe pamutambo wavo neCapes United.
Ungavana muzvina Pembe vatotambawo navo pati yavo yatisiri kufara nayo.
Chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chakashanya kumaruva emhondorongedzi ndokunoita mangange 0-0. Dynamos yave pachinhano chechitanhatu nemapoints 33. Mune mimwe mitambo, chikwata cheRugby chevanhukadzi cheLady Cheetahs chakapedza chiri pachinhanho chechisere makwikwi eRugby Africa Women's Tournament ayo akatambirwa muMustapha Ben Janet Stadium kuTunisia ayo akapera nezuro. Makwikwi aya aive nezvikwata 12 uye South Africa yakakunda Kenya 15-14 ikabva yabudirira kuenda kumakwikwi eTokyo 2020 Olympic Games. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana munyika zvopa kuti mapurisa nemauto emilitary intelligence agare ari mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi akomberedza muzinda weMDC uye kuzara mumigwagwa pachichirwa kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vamwe varayiridzi votanga kuramwa mabasa nhasi, asi gurukota rezvedzidzo rinoti vari kuramwa mabasa ava inini. Vana chiremba vanoti vacharamba vachienderera mberi nekuramwa mabasa kunyangwe hazvo vanga vachitarisirwa kuti vadzokere kubasa nhasi sezvakaturwa nedare reLabor Court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mwinesu zvakare mangwanani, mangwana nenguva dza 6 AM natanonoka wande. Asi iko zvino tokusiya emina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.